mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chivabvu 6 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pamaresults akaanaunzwa namai Priscilla Chigumba musi wa3 August 2020, papaine maresults eZANU-PF, papaine maresults eMTC Alliance, papaine maresults MTCT, papaine maresults emamasangano akawanda. So kuti zvinzi naJacob Mdenda, Speaker of Parliament, munhu weMTCT Tokozamikupe Oromonzora anokwanisa kudzinga munhu weMTC Alliance ndounonzi Maroto Kupenga.
Umwe mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance anoti zvaitwa nemutauriri weparamende zvokubvumidza kudzingwa kwenhengo dzebato ravo muparamende ndezvemaroto.
Hurumende inofanira kuziva zvakare kuti izvo vanhu vari munyika muno vakanzwisisa nekugutsikana kaitiro kainoita vanofamba pamwe chete nehurumende, zvokuti kana vakupatsaniro donzo reupfumi munhu wese anenge achifamba nawo pese nepese patinenge tichienda pachirungu yatinoti buy-in and ownership yepolisi.
Hurumende inokurudzirwa kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti nyaya dzeupfumi hwenyika dzigadziriswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paramende nezuro yakadzinga nhengo ina dzebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa mushure mekuziviswa neMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe kuti nhengo ina idzi hadzichamiriri zvido zvebato ravo. Godwin Mangulja anotipa nyaya inotevera.
Vadzingwa si mumiriri wekuwadzana East National Assembly vaCharlton Wende, mumiriri wedanga mvura vaProsper Mutsiami, vanomirira dunhu revulawayo muzvare Tabitha Khumalo, pamwe naSenator Lillian Timvias vekuMidlands, vachizivisa nhengo dzeNational Assembly nezvenyaya iyi, mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda, vati vakatambira tsamba kubva kuMDC mukutanga kwemwedzi wapfuura, ichivaudza kuti vaWende vaMutsiami pamwe namuzvare Khumalo vakange vasamirire zvido zveMDCT. Nekuda kwaizvozvo vati vatatu ava havasiri nhengo dzeNational Assembly uye vave kutora matanho ekuzivisa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nevanoona nezvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission kuti kiitwe sarudzo dzekutsvaga vachamirira nzvimbo idzi. Kudare reSenate amai Timvias vadzingwawo nekuda kwechikonzero chimwecho. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa mudare, amai Timvias vati vakatyamara zvikuru nezvaitika vachiti ivo senhengo yeMDC Alliance vanodzingwa mudare neMDCT sei.
Ndotoshamisika ini because akapinda musarudzo tiremDC Alliance and akupinda neMDCT. Saka ndashamisika, but I am not shocked. The regime will do whatever they want. It looks like they want a one party state and they'll get it.
VaWende vanovewo munyori mukuru muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasati vazivisa mutungamiri webato ravo Advocate Nelson Chamisa.
Takumbono udza mutungamiriri wedu vaAdvocate Chamisa, sezvo muno zvavanga vasimo muparliament nezvabuda muparliament. Then after that vachazoconsultawo maleaders asipo veNational Standing Committee, and tinotarisira kuchazobudisa statement yepati.
Tungamirwa nababa vaChamisa, saka tichagara pasi toona kuti toenda mberi sei.
Muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanoona sekuti mamwe mapato vave kutora mativi pamakakatanwa ari mubato reMDC.
Haichasi nyaya yezvekutonga kwejekerere, kutonga kuri pachena, yava nyaya yekuti zvematongerwo enyika zvisina kuti tsemetete ndo zvapindira. Yava nyaya yekuti veZANU-PF vaakushandisa matare kuti vaite shaishano. ndoza hapo.
Asimura irizwe pa Great Zimbabwe University va Joel Mkusha vati zvaitika nasi hazvine ine mamwe mapato kana paramende vachiti zviri pachena kuti MDC iri kuzvikanga nemafuta ayo. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harine ine zviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC ngaidzidze kugadzirisa matambudziko ayo isinganeneri mamwe mapato mhosva. Dare reSupreme Court rakapa mutongo mwedzi wapera wekuti bato reMDC raifanira kudzokera pautungamiri hwaro wa2014 zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018. Izvo zvakamutsa muchokoto mubato iri uye zvinogona kukonzera kuti bato iri ripatsanuke zvekare. Nyanzvi munyaya dzemitemo nematongerwo enyika dzakayambira kare kuti mutongo weSupreme Court uyu waigona kuzoshandiswa namuzvare Kupe mukudzinga nhengo dziri muparamende dzakabva kudivira vachamisa, asi vamwe vachiti mutongo uyu wainge wasara mumashure menguva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divira muzvare Kupe kuti vachatora zvakare here kana kuti kwete kudzinga dzimwe nhengo dziri muNational Assembly pamwe nemudare reSenate sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Godwin Manguja.
Zvichakadaro umwe mutevedzeri wava Nelson Chamisa vatendai biti vanoti zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvakafanana nezvakaedza kuitwa nevaimbove mutungamiriri weRhodesia vaIan Smith vachiti zvichatadza nenzira imwe chete iyoyo. Vabiti vaudza Studio 7 kuti kana vaMnangagwa vachida zvigaro zvemuparamende izvi bato ravo rinovapa, vachiti zvematongoro enyika muZimbabwe zvatochinja kubva nhasi. Vabiti vati hondo yerusununguko haisi muparamende chete asi mumigwagwa, mumaruzevha, munzizi nemumachechi. Nezuro mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vakati bato ravo harinei nezviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC inofanirwa kudzidza kugadzirisa matambudziko ayo isinganineri mamwe mapato mhosva. Tabata vabiti kuti tunzve zvakafungwa nebato ravo panyaya iyi.
Izvi zvinhu zvaitwa naEmerson Mnangagwa zvinhu zvaitwa nezanu PF. So we are going to take the fight to ZANU PF. We'll defend our movement, the Movement for Democratic Change Alliance. So we'll protect the struggle. Ian Smith tried to destroy the people's struggle for decolonization. He failed. Emerson Mnangagwa will not succeed in destroying the people's project for democratic change and transformation in this country. So tichagara pasi totora matano aya anogona kusanganisira kuti tibude muparlamenti, anogona kusanganisira zvakawanda, but ticha announce kana taita decision iyo, but tichatora matano.
Pane zvamataura kuti kuda pamwe mungangotora danho rokubuda muparamende, munoona sekuti zvingabatsira nenzira ipi?
Handivada masita acho, saka tichavapa. Ko vatora masita nhasi vaona zvakakodzera, saka tichavapa because vari kuada.
Pane zvaitwa izvi, pane vachora mutemo here? Pane mutemo wachorwa here?
Bato rakapikwidza muna 2018 Rules MDC Alliance. Kana imi mukaenda kuma records yenyu mai reporter ne election yakarwiswa ne MDC Alliance, pama results akanaunzwa na mai Priscilla Chigumba musi wa 3 August 2020, papa ine mari results ezanu PF, papa ine mari results MDC Alliance, papa ine mari results MDCT, papa ine mari results emamasangano akawanda. So kuti zvinzi na Jacob Mutenda, speaker of parliament, munhu weMDCT Tokozani Kupe Oromonzora anokwanisa kudzinga munhu weMDC Alliance ndounonzi Maroto Kupenga. So kana muchida masita acho chitorai ese, that is our position.
Kana mukata dzakubudira kudzora vamwenyu kuparamende, munofamba makatarisa kupi panyaya?
Hamusinyatsonditeerera. Ndati vada masiti yedu ese, tichavapa ese.
Iye, ndopa ndanga ndichida kunzwisisa kuti kana mukavapa masiti acho ese, imi muchiti hamusi kuzoita abandon struggle, munenge mozofambisa nyaya sei?
Struggle haisi muparamende, vakuru. Struggle haisi muparamende, struggle iri mumastreets. sagwiri mareserva, sagwiri mudzizi, sagwiri makomo, sagwiri machechi, sagwiri mafactory.
Avo vanga vari mumiriri weHarare East muparamende, vari zvekare mumwe wevatevedzeri vavachamisa vatendai kuti vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari sachigaro veBoard of Governors veCEO Africa Roundtable vaOswald Ina vari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti vaone maonero pamwe chete kuti vagadzirise upfumi hwenyika hwaenda kumawere. Vanoti mamiriro aita zvinhu ave kuda kuti nyika izvimirire sezvo nyika dzepasi rino dziri mubishi rokurwisana kuti vanhu vemunyika idzi vasave nechirwere checoronavirus zvekuti vambosendeka parutivi nyaya dzokubatsira dzimwe nyika. Mukuzeya nyaya yekuti coronavirus iri kukonzera matambudziko akadini muZimbabwe, Blessing Zulu West Studio 7 abata vabina.
Blessing. COVID-19 yauya nguva isiriyo kunyika yeZimbabwe. Upfumi hwedu hwagara huri mugwandega. Hwagara hwakaparara, hwagara huri upfumi hwanga huchinetsa kwemakore akawanda.
Mungatsanangura here zvamunoreva?
Iri vanhu vanga vakurarama nekubatanidza. Uyezve tanga tichiri kutoisa musoro pamwe chete kuti tigadzirise zvimwe zvezvinhu zvacho. Ndiri kuona inini minista vaine basa rakakura rekuti izvo vabalance zvinhu zvinofanira kunge zvichibalanswa. Tichitarisa kunyanya-nyanya kana vaakuita urongwa hwemari yehurumende kuenda mberi. Dambudziko zvaro ragara riripo nderekuti hurumende yedu inonetseka chaizvo kuti ibude pajekerere kaitiro kainoita zvinhu. Saka hakuchisina umwe mukana wainawo wekuti wakwanise kushanda nevamwe kuti izvo tikwanise kugadzirisa hwaro hweupfumi kuenda mberi. Saka chirwere chauya nezvakati zvandirikwanisa kuti patsanurei.
Mungadorongodza here kuti ndezvipi izvi vabina?
Chekutanga, chirwere chauya neandingati legitimate excuse. Legitimate excuse pachirungu iri kureva kuti izvo kunyange tine zvitanga tichitadzisisa chaizvo chaizvo. Taane mukana wekuti zvanga zvaipa asi zvazonyanya kuipisa pamusaka pachirwere. Saka ngatichitarisai kaitiro katinoita zvinhu nedivi iri. Waro wekushandisa mari yehurumende hunofanirwa kuchinyatsogadziriswa hunge huri pajekerere. Kabatiro katinoita mabasa kana tichinge tichiita zvinhu zvese muhurumende nemumabhizimisi akazvimirira oga, kune zvekurima, kune zvekushanyirana, kune zvekugadzira zvekudya nezvekutengesa, kune zvekutaura nevamwe vari kunze kwenyika, nokuti izvo zvinyika dzose dzichatomboti garei dzichizvionera nokuti hakuna ari kuda kuti agopinda mundege achinopinda munyika yavamwe. Kunyange dai vakazotaurawo nemuromo wavo kuti tadini tasimudza marestrictions kana kuti zvinetswa-netswa zvine chekuita nechirwere. Hurumende inofanira kuziva zvakare kuti izvo vanhu vari munyika muno vakanzwisisa nekugutsikana kaitiro kainoita vanofamba pamwe chete nehurumende zvokuti kana vakupatsaniro donzvo reupfumi munhu wese anenge achifamba nawo pese nepese patinenge tichienda pachirungu yatinoti buy-in and ownership yepolisi. Izvozvi tine dambudziko rimwe hombe ratisiri kuziva kuti richagadzirisika sei, nokuti mupfumi hwedu hwakagara huri hwevanhu vamwe vasina mabasa avanoenda kumakambani mahombe asi vanozvisenzera vega. Tiri kuona zvakare vanhu vakawanda vanga vari mumabasa vachizosiya zvemabasa.
Ko vashandi vanenge vogumurwa kuti zvaita sei chaizvo apa vabina?
Kuti makambani adzidza zvakati kure iwo mudambudziko iri. Mune dzimwe nzvimbo dzaisenza vanhu vakawanda dzekuti makambani akuona kuti apa vanhu ava vanofanira kuita vashoma apa. Regai tishandise zvibatwa nezviwanikwa zvedu zvinyowani izvi zvematechnologies. Saka vanhu ivavo idambudziko kuhurumende, nokuti tinenge taakupamidzira zvevanhu vanga vari pamabasa munzvimbo isina mabasa.
Sachigaro veBoard of Governors CEO Africa Roundtable vaOswald Ina vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Pataenda pamepo Zimbabwe yange ichingori nevanhu makumi matatu nevana vakabatwa neutachiona hwecoronavirus vana vakashaya uye vashanu vakararama muAfrica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zvuru makumi mana nemanomwe 47,000 vafa vachisvika chiuru nemazana masere ane makumi mana nevatatu 1,843 Africa Center for Disease Control and Prevention inotije vanhu vapora muAfrica kusvika pari zvino vanoita zviuru gumi nezvishanu nemazana mashanu ane makumi masere nemanomwe 15,587 Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora chirwere checoronavirus pasi rose inoti vabatwa nechirwere ichi vave kudarika mamirioni matatu nezviuru mazana manomwe kana kuti 3.7 million vafa vakawanda vacho vari muAmerica vachipfuura zviuru mazana maviri zvine makumi mashanu nemanomwe 257,000 Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mubepa nau rekuraniko ranasi urumende yabvumidza kuti mamwe makambani azurure kuti atangidze basa pasina zvokumamanikidza kuti aongorera vashandi vavo kana vaine utachiona hwecoronavirus. Asi hurumende yaomesa kupinzwa munyika kwembatya tsaru dzekutengesa zimlife.com inoti Econet Wireless yakwidza mitengo yayo nezvikamu mazana maviri ane makumi maviri nemashanu kubva muzana kana kuti 225% izvo zvinonzi zvashatirisa vazhinji munyika muHerald Mune nyaya inoti nezuro vasungwa vanoita zviuru zviviri nemazana mashanu ane makumi maviri nevasere 2,528 vakabudiswa mumajeri mushure mokuregererwa nemutungamiri wenyika vachinzi nguva yavakatopika mujere yakakwana muna kurume kana kuti March gore rino vamunangagwa vakaregerera vasungwa vanoita chiuru nemazana matanhatu nemakumi masere 1,680 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Shamarara we Studio 7 makadini zvenyu ini ndinofara ndinoitwa siyabonga Clive Chuma ndiri muno mu Eastern Cape in South Africa ndinodawo kutaura pamusoro pedano ratorwa na Douglas Monzora mu parliament rekuti wadzinge watungamiriri we MDC Alliance dano iroro ndinoona sekunge kuti rabvumidzwa na wa Jacob Mudenda zviri kunze kwekuongorora zvakaperera kuti pari kuexerciswa ubenzi nekuti wa Douglas Monzora awasiri member ye MDC Alliance nekuda kwekuzvidzinga wega kwawakaita mukubatana na Thokozani Kupe we MDCT saka ndakatarisa zvangu zvino zviri kuitika izvi zviri kuratidza pachena kuti ruoko rweZANU PF ruri mukati menyaya izvi waine chinangwa chekuda kuvhiringa donzo kana kuti dano kana gwara riri kutorwa ne MDC Alliance mukuedza kusunungura wana weZimbabwe kubva mumukano wamamupere inowa ZANU PF handioni wamunangagwa vachibudirira nedano ravo ravari kuedza rekuda kuti wabatane na Chamisa through Pollard yavari kushungurudzira President Chamisa kuti wave mukati mayo izvo zvandiri kuona zvisingakwanisikiba zvichaita kuti paoneke sekuti lockdown yawakaisa haina kuisirwa vanhu weZimbabwe asi yakaisirwa bato reMDC kuti ritorerwe matano makuru ekurishungurudza pasina uzhinji weZimbabwe wakavharirwa mukati medzimba ndinotenda zvangu maonero angu washamarari
Makadi wa shamara lewe studio 7 mkuma tanunu kawandini Rudota ura mafungiro wangu, rudota ura kuna president Nelson Chamisa, president Wedu, president Webanu Tukumbira kutima shoku wangu ashiki kwa bari, kutiva Chamisa Anditi murugu unawata wakungu rambachingo jeri kwa nevanu Yakambo kuzi ya president wangu ngati simbinuru wa itapisa Apana kwa tinoshika nisa NPF kana tingo taura ngati taurirani NPF iruto ratita kututi Isha umuru utotawara ndesho kutenga Saka apapakuda action mkuru wangu Na ndrukutoro wadzi wabachamisa kutoro kutai Saka imimta president weduka Chire gire kunyarara pichi to paradans kwa nevanu vesana Kiparadans kwa na munzora na komichi na kupi Raka tosiana andi njoshishu mruko na wadu wanwaru Vazingwa kama MP ma senator adzingwa kama parliament Adzingwa bati uyukupe unomirila MDCT Imi mruwe MDC alaini Saka mruko na wadu njoshirukindra na papi Ndo shurungoru pashe na kutika zani ili kutitisa Saka president ka shakuda kutitisa mze msorishu Asadu shokutizo moyo mrefu ngati mbosia FMA baibili Hakuna nyika inongo uya taka pavira Chingoti ngati taurirani Saka shakango fanana Yasbosi papa tinenge chingoveri ngira sani chikasa inodamisu Wai isusu tisinga Ndakaru wadziwa Mkoma tanono kawande Mdenda akaona nguvaka Aite mushi Shisho kwadi Kasa tura sokuti isusu wana imu Mzimbabwe Tirishi kuta shaka Tenda hangu
Hei wanawe Zimbabwe na watenolewe Studio 7 inini nda batika na skuru Tilikuti jirimu wondo ye jirwere Coronavirus ichaka ina mami chingura haiwa achina basa ndeche ku Europe Chokwa niwaerewe sana kutichukura iwa wari busy kumanya Nana Morgan Komicho nana kupewe Wajida ku destroyer MDC kupamboriani Wanawe Zimbabwe ngati taurei Wanawe Zimbabwe ngati furema ziso Wanawe Zimbabwe ngati uonei Manduta zivona ere Tiruguda kuta two steps kuti tifambe kune dzimwe mhandi dzinouya dzoti dzorera sure mari inosenzeswa nehurumende kuti ibatsire vanhu haichabatsiri vanhu yakuita basa rekuvuraya politics mutengo wejekerero watinotarisira kuti dai Zimbabwe yava nomutongo wejekerero chokwadi tiri kuona kuti speaker of parliament anogamuchira mapepa akangonyorwawo hayo naibva kubvuwa iyi achiti ndezvei Wanawe Zimbabwe ngati furema ziso tuone Titaure tega panya hii Tinofana kuzwa hii tega Tigadrize nya hii Mautara katongwa ya makangaru kutu nezumezi Ngati zisie hii Asi ngati gadrize na uye hii Yema member of parliament MDC Adzingwa haya zisiri pa mtemo Ngati taure tega kutazisi pa mtemo Wanu wazuru rupomba sabo Nukuti nduo wakasarudwa Wajiru kumagona wajiru kumaita Natenda angu Tisa jokera sure, apana chofana kuti jokera sure Asi tasimbiswa nokuti president Chamisa wavone kwa kuti aiwa ndiye murume ane yese Saka akamakwa nehurumende nedzimwe mhandi dzinobuda dzinongobva apa napa Saka ngatiendei nachamisa Tisa jokera sure, natenda
Taure nitakwa nachuru manzu wa MGC kuti wari kuti chii Wari kuti kana wachingu wakuvara Dambula chiro Zambia Wovara chironda chako Asika na ugandi mafu, oti tinoona, tinupuwa ma t-shirt, tinupuwa ma kepes. Shwese tinupiwa, wama skava, tinupiwa nesano. Kumalizo zwani wajitzu waneku, asiko zwa notara wachiti, nikaena mari. Kumalizo ya wari kupiwa ni Amerika, wane isepi. Iko zwa wari kutidambole kana dukuredu, tufara mwomu. Kose, dechipi chabaka mbubati rao Zimbabwe, yuwa wana notara wala. Na shababu bakira wana we Zimbabwe wana rukuta ura ibabu tikatawasa msata Afrika tunawana kutimunu wese kuwa ainami anuhora kuwa asinda sewenzi kiu wano tindaye mugaramba wari kutiwano wano jigei mba machi umomu
Izo zange zili fungwa zevamwe vatereri zisine ine Studio 7 isu atina kwa takarere kera tumirai mazwenyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465 0318 muchiti udza zvamunofunga pane zvekuitika Muchikamu chino tinotarisa zvekuitika muAmerica Bepa nauri New York Times rinoti kunyangwa hazvo vanhu vari kupatwa necoronavirus kekutanga muNew York, muChicago nemuNew Orleans vave kudzikira. Zviri kuitika nechirwere cheCOVID-19 muAmerica zvinofanirwa kuchisa vazhinji. New York Times rinoti pese panonzi imwe nzvimbo yave kuita zviri nani maererano nechirwere ichi, dzimwe nzvimbo dzinoti chirwere ichi chave kunyanya munzvimbo dzavo. Bepanhau iri rinoti vanhu vari kufa zuva nezuva munyika yose havasi kudzikira, kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzichiratidza kuti vanhu vari kufa munzvimbo dzavo vari kudzikira. Kwemwedzi wese kusvika pari zvino, America iri kurasikirwa nevanhu vanopfuura chiuru pazuva rega rega, asi mamwe matunhu atotangidza kuzurura nzvimbo dzemabhizimisi nekubvumidza vanhu kubuda mudzimba dzavo pamadiro. Zuva nezuva muAmerica vanhu vanobatwa necoronavirus kekutanga vanopfuura zviuru makumi maviri nezvishanu 25,000. America ndiyo ine vanhu vakawanda vane chirwere ichi kupfuura nyika dzese pasi pano. Zvichinzi zuva nezuva inowedzera varwere nezvikamu zvina kubva muzana 4%. Sese kambo kanonakidza kanobva kuna Mambo Duterere. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Umwe mutevedzeri womutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vanoti zvaitwa nemutauriri weparamende zvokubvumira kudzingwa kwenhengo dzebato ravo muparamende ndezvemaroto. Hurumende inokurudzirwa kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti nyaya dzezveupfumi hwenyika dzigadziriswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zviye dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.